Inini ndakazvarirwa kuMozambique, ndiri muMoscene inini. Ndakazokurira zvangu muZimbabwe muno nekuti ndakazobva kuMozambique panguva yehondo iyaiya iyo. Saka ndakabva ikoko 1978 tichiuya kuZimbabwe kunoku. Saka ndakazokurira zvangu muZimbabwe.
Tinoona iye zvino muri muBotswana, matinonzwa kuti muri kuita mabasa ekuzvibatira kana kuti mune kambani yenyu ikoko. Mungatidzwa kuti zvii zvamuri kuita nekambani yenyu?
Kambani yangu yekuBotswana kunokuku ndiri kuita zvemainsurance. Tiri kuita manodzi mafuneral policies, malife cover policies uye mainvestment policies. Ano ndiye tinonga tichiti isusu mafinancial intelligence, kudzidzisa vanhu kubata mari, kudzidzisa vanhu kuti vasabhuroke, kudzidzisa vanhu kuti kana vatambira mari dzavo hadzitambiswi. Tinovaudza maremedies acho ekuti vanochengeta sei mari, uye kuti munhu atambira mari yake zuva repei asashata fesi kana kusvava fesi, asi ava ari munhu anoratidzika kuti munhu atambira pei uyu achifara.
Ibasa ramakadzidzira muchiri kumusha here kana kuti ibasa ramakazotanga mave muBotswana?
Ndingati zvangu iri randiri kunyatsoita here ndakazonyanyoridzidzira muno muBotswana, but zvangu ndakabva neidea yacho kuZimbabwe. Ndaiita inonzi short term kuZimbabwe. Short term ndiyo yemaproperties, zvana motikari, dzimba, mbedha, mafoni zvichidaro. Saka ndauya kunoku ndopandakazochinja kuita iye toti life cover insurance, zvinosanganisira iyo mafuneral mapolicies andataura, nemalife cover andataura, nemainvestments aya andataura. Saka nono ndakazosimuka kunyatsobuda pachena kuti ndiri chipo chakaita sei ndave muno.
Muri kutambirwa sei nezvizvarwa zveBotswana? Nokuti unonzwa kune dzimwe nyika vachinyunyuta kuti vekunze vari kuuya vachitorera mabasa.
MuBotswana handidi kunyepa, hatina hedu maproblems akadaro akanyanya, butwo sezvomunoziva kuti nyika dzimwe nedzimwe dziri mitemo yadzo. Ukangotedzerawo mutemo womuno unogara zvakanaka. Sokutiwo pane mabasa ekuti aya ndiye malocals, hamukwanisi kumaita imimi. Tinongoitwawo chero anywhere, any country, kutiwo mabasa aya ndiye malocals. Saka munofanira kuti muzive kuti aya mabasa emalocals aya isusu hatifani kumaita. Saka hatina dambudziko zvaro neBotswana. Botswana nyika yakasununguka yakanaka zvokuti.
Mune zvimwe here zvamuri kuita zvekusimudzira nharaunda kungave kumusha kana iko kwamugere?
Mukoma Jonga, pari zvinezvi kambani ichiri kukura. Ichiri kukura tinganyeba kuti pane zvatati taita mucommunity muno kana kumusha. Hatisati taita anything zvedu sekambani zviri kukura. Tichiri kumbotarisa kuti mhuri ikure nekuti tine vana vari kuenda kuchikoro. Saka tiri kungombotarisa ipapa, asi tiri kutarisira kuti kana Mwari vaita sezviri kuratidza izvi, tinenge taakubatsira makomuniti edu.
Remangwana renyu rakamira sei?
Remangwana redu ndopiro tiri kuzotiwo isusu tisevhewo malocal communities edu, uyewo kumushawo macommunities edu tibatsiranewo. Nokutotiwo tiiti kana tadzokera kumusha tikondinye nekambani yedu iyoyi. Kana yakura kuno kana kuti yakurira kumusha zvinenge zvakangonaka, but tiri kutarisira kuti tangozobatsiranawo nemacommunities edu both countries.
Tinonzwa muchinzi Dr. Phil, zita rakauya sei rekuti Dr. Phil?
Zita rekuti Dr. Phil iri ndakaripiwa nadirector wekambani yandaishandira muno. Ndaishanda zviri outstanding, ndaishanda kupfuura munhu wese pabasa rangu. Saka akabva anditi uyu ndidoctor pabasa rake, munhu anogona basawo, ndichiremba chaivo. Saka kubva ipapo ndopandakatanga uchiremba hwangu hwebasa iro rendiri kuita iri. Zvokuti nanhasi macustomer ese ndosangana navo vanofara, vanyatsoona kuti ndiri kuita basa rangu nehunyanzvi. Saka ndopanobva zita rekuti Dr. Phil. Saka nemuwe Nguva Jonga mutitanga kutonditi Dr. Phil panhasi.
Vanoda kukubatai, vanokubatai papi?
Mukoma Jonga, vanoda kundibata, vanondibata +26771655655. Tobatsirana kana vaine maproblems emafinancials iwayo. Tinobatsirana zvokutiwo unotoona upenyu hwako huchichinja kana wasangana naDr. Phil, because tinokupa masolutions emafinancial unzu ako. Tinorapa maunzu, maremedies ndiyo tinoproducer kune munhu wese anonge achirwadziwa nenyaya yemafinances. Tinobatsira.